inini muri yezimbabwe ndiri kuti mutambe mhizinyawo 2018 ndo chete nguva yatiinayo kuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze kuti ndakarejista here, and ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinorejista. It's better kunorejista kana wazovhota oziva kuti uri kuvhotera wakamunanga papa. But chandiri kukurudzira ndechekuti munhu wese ngaaende anorejista. Ndo zvichaita kuti chii, vanhu vazive kuti vari kuita chii. Hatingangorambi tichingochema tichingochema, ngatiendei tinoita zvatinokwanisa kuita isusu, especially nyaya yekurejista.
Vechidiki sekutaura kwamaita, pane dambudziko ipapa rekuti vamwe vanoti ko ndingaenda hangu kunonyoreserei kuvhota, sarudzo dzacho dzinombobirirwa, hapana zvinhu zvinochinja. Mungade kuvapa shoko ripi?
Hapana zvokuti hanzi panobirirwa iwe usati wabirirwa. Isusu semusangano navamwewo, I think pane malessons atadzidza for all these years kuti zano iri determined to reek. But we are also determined to make sure that this time around we have shortchanged them. So when I was talking about it, Zanu inobira, pasina chavaita. Tinotoda kuti vanhu vaende vakawanda ndokuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. So vechidiki ndingangovati, aiwa, musaramwira munda kumagudo, endai munoregister. Nokuti zvatiri kuita izvi ndezvavo, ndezvevana vadiki izvi. Zvokuti future yamangwana, mangwana inenge yakamira sei, ibasa ravo ivo sevechidiki kumeka shuwa kuti vadi vaenda kunorejista. Because vakasadaro vanoita sevanhu varingoramwa pasina chimwe chinhu chinovabatsira. So ndinokurudzira kuti aiwa, haikona yongoramwa, endai munorejista. Kana marejista toona kuti what is the next step.
Asi vanhu vese vakanyoresa sezvamuri kuda kuti vaite, mune chivimbo here chekuti mubatanidzi wenyu weMDC Alliance unobudire?
The MDC Alliance ndo chete platform yatiinayo yokuumbaridza munhu wese. Because haisi yeMDC, ndeyevanhu veZimbabwe. Kubatanidza kwatiri kuita, convergence yatiri kuita iyi, it cuts across the eyes of my political parties. Of course, kuri ma political parties akabatana mubata dzavo. But tiri kuti isusu beyond political parties, vanhu vemachechi, mastudents, mavenda, munhu wese ngaaite rally behind nyaya yealliance. Because kusaita behind the alliance what it means, zvinozva zvinongoreva ndezvongoti mune mati zanu ngaidzokere zvayo. Manje handizvo zvatiri kuda.
Saka munotarisira kuti muchange mapeta rini nhaurirano dzenyu dzemubatanidzwa uyu vatsvangirai?
Zvinhu zviri kuramba zvitauriranwa. Tiri kutoda kutoti musi unounonono tatine workshop, tatine retreat yemapolitical parties akabatana, tichionesana kuti ava vanosimbisa papi, ava vanosimbisa papi. So tichada kuti isusu patinosangana pandodzokapo tichinyatsotora kubatanidza uku even further, kumeka shuwa kuti chii, taita concretize basa. But ndo chimwe chete chiripo, pane chimwe chii, either vanhu vanoda kusapota ZANUPF oro vanoda kusapota an alliance of all opposition parties.
Imwewo nyaya yanga iri yekuti anenge achitungamira bato pari zvino ndiani, panga pachimbodzi pazoita kusawirirana pakati pamai Kupe vachamisa navamudzuri, vanofanira kushanda vezosiya?
Nai Zulu, zvingaita kuti zvinhu izvozvo zviitike izvozvo, musangano wakarongeka ungaita nharo dzakadaro? Musangano uri very clear, une constitution and iyo vanozviziva vamuri kutaura ivavo kuti anenge achifanira kuita acting dia.
Ndiani apa, ndimai Kupe?
Aiwa, but ndingataa kuti nditaure kuti ndimai ani, ndiani, Iyo wano ziziwa ndakuza kuti iyo wale watatu wano ziziwa kuti ndiyana hano fanonga achi enda wafani kutombo uzu kwa wano farango ziziwa kuti it's automatic, it's laying the constitution. Do we have to repeat things over and over again?
Mubunze kupedzisira vamwe vanga vachiti vari kusangana nematambudziko kuzeki pane mutemo unoti vane vabereki vakaberekerwa kunze kana kuti vari kunzi maaliens vanokwanisa kuvhota taakumbonzwa vachombo navamudede vachida kuramba kuti vanhu vavavhote munoona senyaya
aiwa ndonyaya dzinofanira kugadziriswa ka the constitution is very clear munhu wese anozi Zimbabwean whether akazvarwa whether vabereki vake vakadii as long as ari muZimbabwean ane right to vote is there in the constitution so hapana nharo dzokuti ane kodzero ndiani asina kodzero ndiani zviri kuita vana mudede naivo vana chombo vachikuda kutiraya kuvhara vanhu vachinyatsoziva kuti zvavari kuita is unconstitutional so handioni zviine dambudziko iroro and iam quite sure kuti vari kutaurirana nenyaya dzokuti ndiani ndiani im sure we'll be able to sort out that